Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gunyana 8 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinoti kambani yeKwese TV ngairambe ichitepfenyura muZimbabwe. Hurumende yeSouth Africa inowedzera nemakore mana chirongwa chinoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare zvichishanda zviri pamutemo munyika iyi cheZimbabwe Exemption Permit. Bato reMDC inotungamirwa navo Morgan Tsvangirai rinoti vanhu vakaremara vakawanda vachakwikwidza musarudzo vachimirira bato iri kuitira kuti vazvimirire mumakanzuro nemuparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi rambosendeka parutivi danho rainge ratorwa neBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ, iyo yakanga yakanzura rezinesi rekambani yeDr Dish iyo iri kushanda nekambani yeKwese TV. Dare rati Buzz yakakanzura rezinesi iri zvisiri pamutemo. Kambani yeKwese TV ndeye muzvinabhizimusi vaStrive Masiwa. Musi wa22 Nyamavhuvhu, Buzz yakati yainge yakanzura rezinesi iri nekuti Dr Dish yainge yanzi ingoshanda nekambani yeMy TV Africa Service chete kwete Kwese TV. Asi Dr Dish yakaenda kumatare ichiti zvainge zvaitwa nemukuru weBuzz zvainge zvisiri pamutemo sezvo achifanira kukanzura marezinesi awirirana nebod iro risipo pari zvino. Kambani iyi yakatiwo hachisi chokwadi kuti yaifanira kungoshanda neMy TV Africa chete. Kambani yeDr Dish yati kambani yavari kukwikwidzana nayo yeDSTV inoshanda nemakambani akawanda muzvirongwa zvayo. Kambani yeKwese inoti yanga itori nevanhu zviuru makumi maviri nezvitatu vainge vatoona zvirongwa zvayo uye kune vamwe zviuru zvinomwe vakatobhadhara mari yekutanga kuona zvirongwa izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta reKwese TV watawanda Nyambirai kuti tinzwe zvaitika.
Kuaplaira takaita, takaapla kokutanga tichikungoda kuti cancellation isustendiwa nekuti the matter was urgent. Then kechipiri tinoda kuti in the normal course of events dare rizokansela the purported cancellation because the case iri mastage mairi. So stage yekutanga tawina, the effect yacho ndeyekuti Dr Dish's license has not been cancelled, the purported cancellation is suspended, vanobvumidzwa kuenderera nemaoperations avo.
Saka izvi zvinoreva here kuti vanhu vanenge vakukwanisa kuona Kwese TV kusvika nyaya yacho yapera mumatare?
Ndizvazvinoreva.
Zviri kutanga rini izvi?
With immediate effect, majudgment ematare kaka anotove handed down ipapo, anototanga kuve effective. Saka with immediate effect, tatotaurira client Kwese neDr Dish vakutoziva kuti vane kodzero yekuenderera mberi nemaoperations avo.
Saka hapasati patarwa zuva rekuti imwe yacho inonzwika rini?
Hasati yatatwa because the other one haisi agent iyo. Ichatoda kuti pave nemamwe mapepa anofailiwa. Dr Dish afailewo mapepa zavo, then BAZ yofailawo mamwe mapepa yozonzwika as an ordinary case not as an agent application. Saka inotora nguva nekuti inoenda ichiteedzera marules ecourt.
Asiumba
matare edu ari pa vacation kozvinezvi, saka yanga yakwanisa kupinda nekuda kweagency yayo.
Asiwo magweta eBuzz havana kuti vachakwira here kudarire pamusorosoro?
Hatisati taziva kana vanogona kudecida kuita izvozvo, ikodzero yavo, vanogona kuapila. Kana vakaapila tinoaplya kuti judgment irambe ichioperata appeal yavo pending determination of their appeal. Vaapila kuri avo tichatoita ine agent application zvakare.
Gweta Request TV vatawanda nyambirai vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende South Africa nasi yaparura chirongwa chitsva chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika iyi kuti zviwane magwaro anozvibvumidza kugara zviri pamutemo. Gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa, Amaihlengiwe Mkize, vazivisa kuti chirongwa cheZimbabwe Special Permit kana kuti ZPS icho chaive chine makore matatu chiri kupetwa musi wa 21 zviita gore rino chichitsivirwa nechimwe chitsva chinonzi Zimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP. Urongwa hwekunyorera magwaro matsvaya hunonzi huri kutanga musi wa 15 Gunyana huchipera musi wa 30 Mbudzi gore rino, uye magwaro aya anenge achitanga kushanda kubva musi wa 1 Ndira 2018 kwemakore mana. Mumashoko avo kuvatori venhau, Amai Mukize vati zvirongwa zvekubatsira zvisvaro zveZimbabwe izvi zviri kubatsira zvikuru mukugadzikana kwemukati menyika uye kufambiswa kwakanaka kwemabasa ekutarisa vauyi. Vatiwo zvinobatsira nyika yavo munyaya dzekuumba upfumi hwenyika, sezvo zvichikwezva vanhu vekunze vane unyanzvi avanozodzidzisawo zvisvaro zvenyika yavo. Vati vachakwanisa kutambirwa muchirongwa cheZimbabwe Exemption Permit ichi vanhu vanoda kusvika mazana maviri ezviuru vanga vaine magwaro eZimbabwe Special Permit chete, uye vanotarisirwa kubhadhara mari inoita 1090 rand kuti vabatsirwe. Ngatinzwe hurukuru yataita nemukuru weZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta Advocate Gabriel Shumba pamusoro penyaya iyi.
Zimbabwe Exiles Forum inofara zvikuru sezviri kungoitawo mamwe masangano akamirira kodzero dzavanhu. Ndingati chikuru chinonyanya kutipa mhembero ndechokuti zvino zvava kutoshungurudza vana veZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa vari pachikamu cheZimbabwe Special Permit. Saka dama iri rapiwa na minister idama rakanaka chose, nokuti riri kuuya richitaura izvo sezvatakambotaura vhiki yapfuura iyo kana svondo yapfuura, tichiti isusu tinotarisira kuti pamwe vangangotipawo makore mana okuwedzera paZimbabwe Special Permit. Saka uku kuwedzera hako, asi kwauyawo kune rimwe zita iroro seramataura rokuti Zimbabwe Exemption Permit.
Pane zvitsva here zvamungati zvauyiswa ipapa?
Ndikati chokutanga chinofanira kuzikama navateereri chataugwa ndichocho chokuti kuwedzera kuri kuitwa mapepa awa nemakore mana hakurevi kuti maZimbabweans ava kupuwa permanent residence nenyaya yekuti wauri papermit iyi, asi chavataura ndochokuti uri paZimbabwe Exemption Permit unogona kuchinja kuti ndava kuinda kunoapplyra permanent residence kana zvimwewo zvaunogona kuapplyra, tongoti isusu mamwe mapemiti anoi vana accompanying relative unogona kuchinja woenda ikoko.
Pane zvimhinga mpinyi here zvamungaonawo zvingatadzisa vamwe vanga vari paZimbabwe Special Permit ipapa kuti vanga vachiyambuka kuenda kuZimbabwe Exemption Permit?
Pane zvimhinga mpinyi chokutanga chemari ichi, asi mari yacho haisi mari inotyisa zvikurukuru. Chechipiri ndechokuti zvinhu izvi zvai application dzacho dzinoitigwa paindaneti. Vamwe vanogona kuvhiringika neindaneti yacho, asi kune masangano akamirira kodzero dzavanhu muSouth Africa vanogona kuinda vanhu vachinobvunza kuti zvinofambiswa sei. Chechitatu ndechokuti kuri kui iko kana munhu achinge akapara mhosva achakabata Zimbabwe Special Permit hauchabudiriri paZimbabwe Exemption Permit nenyaya iyoyo kuti wakambopara mhosva.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta Advocate Gabriel Shumba vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatara kuti kutanga svondo rinouya nemusi wa 14 Gunyana kusvika musi wa 15 Ndira 2018 Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC inofanira kutanga kuumba gwaro idzva revavhoti kana kuti biometric voters roll. VaMugabe vaita izvi kuburikidza negwaro reziviso zvehurumende kana kuti Government Gazette. Izvi ndizvo zvinofanirwa kuitwa pasi pemutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act, gwaro idzva risati raparurwa. Asi vachitaura nestudio 7, Sachigaro weZek, amai Rita Makarau, vati izvi hazvireve kuti vanobva vangotanga kunyoresa vanhu musi wa14 Gunyana, sezvo vachiri vakamirira mumwe michina yekunyoresa vanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Makarau kuti tinzwe zvizere.
Zvakakosha zvikuru nekuti kana muchayeuka pane mazwi akambotaurika pamashure apa vanhu vachiti kuri wenyika vakasaisa proclamation seyavaisai tikange tichinyoresa vavhoti hazvireve kuti tichiagadzirisa voters roll. Zvinoreva kuti tenge tichingopamhidzira pavoters roll vanga riripo. Saka nekunyunyutsva kwaiita vanhu pamusoro pevoters roll vakare, takange takumbirisa isusu kuti tinoda kutanga voters roll idzva. Ndosaka maona mukuru wenyika vachitipa proclamation iyi yapa mutemo inotibvumidza kuti titange kugadzira voters roll idzva.
Tiri kuona kuti zuva ratarwa musi wa14 Gunyana kusvika munandira gore rinouya. Zeki yatogadzira here kuti mutange kunyoresa vanhu apa?
Zeki yakagadzira kuti titangise kunyora vanhu ava, asi sekutaura kwatikuramba tichingoita iye zvino tiri mushishi rekudzidzisa avo vachazenge vachinyoresa. Patinongopedza kuvadzidzisa vanhu ava tinenge taakutanga zvine mandorokwati.
Asi mune chivimbo yenyu kuti munokwanisa kuti panozoitwa sarudzo mune mapedza chirongwa chekunyoresa vavhoti?
Tinenge tapedza tatapedzeredza vanhu vatodzoka vaona mazita avo yatinoti inspection of voters roll vagutsikana. Ndo chishuvo chedu chatinacho.
Tambotaurawo nevamwe vari kumasangano akazvimirira oga amai Makarau, vari kuti Zeki nenge isina kuvabvumidza kuti vauye kuzoona kuti chirongwa chekudzidzisa mamaster trainers chiri kufamba sei. Mungati kudini mashoko aya?
Tamba yekukumbira kuti tirasvike ikoko ndine regero rekuti yakanonoka kusvika kuti ndiione. Asi iye zvino tiri kuti kana vachida kuona taakutraina market operators zviri pamberi mamaster trainers vaakutraina market operators, ngava vatipe master vanhu vavo vakuda kunoobserva training ichazoitwa yemarket operators.
Sachigaro weZek, amai Rita Makarau, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini, avati vari kufara nezvaitwa nemutungamiri wenyika sezvo vakagara vayambira Zeki kuti kuda kutanga kunyoresa vanhu pasina kuteverwa mutemo kwaizokonzera mutauro.
Proclamation iri kuedza kuda kugadzirisa ratingati gepu ranga riripo pakuti kana tava kuda kuti vanhu ngavanyoreswe patsva zvakare, pane mutemo unofanira kubuda unenge uchitsanangudza kuti voters roll rekudhara harichashandiswa nekuti pamutemo panga pasina yatingati explanation yekuti chii chinoitika pakatangiswa voter registration nyowani. Zvinova zvinhu zvaizokwanisa kuzokonzeresa panyaya dzekuti tava kusvika musarudzo pane vamwe vaigona kuzoti nekuti havana kukwanisa kunoregista kuvhota pabiometric voter registration, voti aiwaka vanotenderwa kuvhota nekuti vakambonyoresa zvakudhara.
Saka izvi ndo zvimwe zvamamuchikurudzirawo semasangano akazvimirira ari kuongorora sarudzo.
Hongu ndo zvatai ndichikurudzira nekuti taida kuti zvichange zvichitwa zvese zvinge zvichiitika pamutemo. Saka vaedza kugadzirisa zvakare vachiisa zvavaisa izvozvo yatingati statute at instrument 109 of 2017, proclamation 6. Ndo zvavabuditsa muproclamation iyoyo.
Tichitaura nevo veZek, vari kuti ivo vari kutaura nemasangano akaita serenyu iri nenyaya dzesarudzo uye makasununguka kuunza zvichemo zvenyu, muri kuita here misangano?
Misangano tiri kuita kuhurukuro dziri kuitika pese patinenge tiine chichemo chatiinacho. Takatora nhanho yekuti aiwaka hatingachemi tisingatauri nevaridzi vesarudzo vacho. Saka tine zvakati wandei zvatara takumbira kune Zeki kuti aiwa zvakanaka kuti muvati vakutanga kudzidzisa vanhu nezvenyaya dzekunyoresa vanhu kuzovhota, asi chatiri kukurudzira zvakare ndezvekuti ngavachinyatsobudisa pachena kuti urongwa hwavo hwakamira sei. Vamwe maelectoral commission anotendera vanoongorora sarudzo kuti vapuhwe mukana wekuzviona, nekuti zvinobatsira kuratidza kuti hapana chiri kuitwa nerwiseri kana kuti chakaipa chiri kuitwa.
Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nekutarisa zvaitika kuMexico. Gavhuna wedunhu reOaxaca vazivisa nhasi kuti vanhu 32 vafa kusvika pari zvino zvichitevera kundengendeka kwepasi kwakasimba kwakaitika kuchamembe kweMexico usiku hwemusi wechina. VaAleandro Murati vaudza vatore venhau kuti gumi nevanomwe vevanhu vave kuzivikanwa kuti vakafa ava vaibva muguta reUchita riri pasi pedyo nechakuchamembe kwakadziva kumabvazuva kweMexico. Nhengo dzedare reparamende muAmerica dzine mwedzi mitanhatu yekubuda neurongwa huri pamusoro pevanhu vanodarika mazana masere ezviuru vane magwaro ekugara munyika iyi kwechinguvana pasi pechirongwa cheDeferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA. Patove nemabhiri mana ane mukurumbira akanangana nekugadzirisa nyaya iyi achipa hwaro hunogona kuteverwa nedare reCongress. Munyori mukuru anona nezvevanhu vakaremara mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vaDenius Mudzingwa vanoti nhengo zhinji dzebato iri dzakaremara dzave kuda zvigaro muparamende nemumakanzuru zvichitevera kurudziro yakaitwa navatsvangirai yekuti vanhu ava vanyore sekuvhota pamwe nekukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vamudzingwa vaudza Studio 7 kuti vatsvangirai vakaita kurudziro iyi pamusangano wakaitwa nguva pfupi yapfuura pamuzinda webato iri, apo vakati zvichemo zvevanhu vakaremara zvinokwanisa kugadziriswa chete kana ivo vakaremara pachavo vakapinda muzvigaro zveutungamiriri mungava muparamende kana mumakanzuru. Kunyange hazvo vamudzingwa vasina kuda kudoma mazita evamwe vavo vari kuda kukwidza musarudzo dzegore rinouya, vati vanhu ava vakawanda mumatunhu ese munyika.
Vakawanda vanoda kutomira vachikwikwidza musarudzo iri kuuya. Takadotambira mazita akawanda semumiririri wevakaremara kumusangano weMDC. Andinovimba kuti ndichasvitsa kumusangano. Uye ivo vatsvangirai vakativimbisa kuti wese wakaremara anoda kumira pachinzvimbo vachashandisa simba kuti amire. Ndopanotangira nyaya dzeself-representation dziri kutaugwa.
Vamudzingwa avo vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidzawo vati vanofara chose kuti vatsvangirai pachavo. Vakavimbisa kuti vese vakaremara vanoda kukwikwidza mubato iri vachapiwa mukana wokuita izvi.
Vose vanoda kukwikwidza musarudzo iri kuuya vakaremara vanofanira kuisa matsamba avo kumadistricts nemaprovinces avanogara. Asi ndinovakurudzira zvakare kuti anguma tsamba avo avuye apandiri kuitira kuti asatsikirirwa. Tizive kuti kune vakaremara vakawanda vanoda kukwidza tigomasvitsa mberi.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWelsh Mincube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokurudzirawo vakaremara kuti vanyore sekuvhota pamwe nekukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Mutauri webato rinopikisa reMultiracial Christian Democrats vaSebastian Mubvumbi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigirawo vanhu vakaremara uye vari kusimudzira nyaya iyi mumubatanidzwa weMDC Alliance. Imwe nhengo yeCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti danho riri kutorwa neMDCT nemamwe mapato rakanaka chose sezvo tsvakiridzo dzavakaita dzakaratidza kuti vakaremara vakawanda havadi kuita zvematongerwo enyika sezvo vanenge vasipo panoitwa matanho ane chekuita neupenyu hwavo.
Danho riri kutorwa nemusangano weMDCT idanho ratakangurita kurudzira mapato ose ezvematongerwo enyika kuti chekutanga kumapato ikoko kunofanira kunge kune munhu anomiririra disability anokwanisa kutsanangura zvinhu zvine chekuita nedisability mumapato avo. Chechipiri, vanhu vana madisability vanhu vanokwanisa kuzvimiririra muzvinhu zvose zvavanenge vachida kuti vange vachiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakare mara vaAbraham Mateta vanoti danho riri kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika rekuda kuti vakare mara vave pakati pavo rakanaka chose. Vanoti izvi zvinogona kupedza kana kurerutsa matambudziko avanosangana nawo zuva nezuva.
Tiri kuona kuti urombo hwedu sevanhu vakaremara hwangochikonzerwa nekuti hakuna varipo pari kubikwa zvisungo zvenyika. Naizvozvo ndopari kubva nzara yedu. Saka vakawanda zvikuru vanhu vakazvipira vatiri kuona, vamwe vatinobatsira, vamwe tichipangawo mazano.
VaMateta vanoti zvinonyadzisa chose kuti bumbira remutemo rinopa zvigaro zviviri chete mudare reSenate kune vanorarama neurema, uye vanoti zvigaro izvi zvinofanira kuwedzerwa zvikamu gumi kubva muzana zvevanhu munyika zvinorarama neurema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ riri kutsoropodza hurumende, iyo inonzi iri kumanikidza vashandi vayo kuti vabvise mari yekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakwanise kuita musangano nevechidiki vebato ravo reZANU-PF kubhindura mangwana. Sangano iri rinoti zviri kuitwa nehurumende hazvisi pamutemo nekuti vanhu havafaniri kumanikidzwa kubvisa mari dzavo kana kuita zvematongerwo enyika kana vasingadi. VaMugabe pamwe chete nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuenda mumatunhu ose enyika vachisangana nevechidiki vebato reZANU-PF. Mutsamba yavakanyorera kuvashandi vehurumende musi wa4 Gunyana, mudzviti weguruve akaudza vashandi vehurumende kuti vabvise dhora rimwe chete pamunhu kuitira kuti ZANU-PF ikwanise kuwana mari yekutenga zvekudya uye kutsvaka dzimotokari dzichatakura vanhu kuenda kubhindura. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou kuti tinzwe pamire vashandi vehurumende padanho iri.
Izvi kutyora kodzero dzavanhu vemuZimbabwe, nokuti tinowanzonetsa ndechekuti paInstitution tsamba idzi dzinotinyora nai mazita kuti wabvisa ndiani usina ndiani. Saka ikoko kuzonyoresa mazita kunopa kuti vamwe vafungidzire kuti kana vasibhadhari vanokwanisa kuzorohwa, ende takazoona mamwe maticha anga asina kubhadhara pamwe achizorohwa.
Saka munoti chinyi kwavari?
Saka isusu tiringoti hatifani kunge tichiora kodzero dzavanhu maringe nepolitics. Vanhu vezano vanofanira kunge vachikumbira zvakanaka kune vanoda, kwete kuita sekuti semasi yekuti ukatoregera kubhadhara pane zvauchazoona, ende chova uchizozviona. Takanangana namaelection, unokwanisa kurohwa, unokwanisa kubvisa pabasa.
Imimi sangano renyu riri kuitei pamusoro peizvi?
Isu tinotungamira varayiridzi. Takanyora matsamba akawanda zvikuru kwazvo, tichinyorera kuline ministry education, tichinyorerawo even kumapoliticians ose maopposition nemaruling party, tichinyora zvekare kumaporisa. Asi hationi zvichichinja because tamba tinongona dzichiuya.
Pane rimwe danho here ramunofunga kuti mungatore kuti izvi zvimiswe?
Ya, hatizorori kuti tikompleni. Vanotaura kuti kana chinhu chisina kubudirira chakanaka, unoramba uchizama nemamwe maitiro kuti uone kuti zvingabudirira. Tinoramba futi zvekare tichiconcentrisa mamembers edu zvikuru maticha, tichiita musangano kuti vashinge kubuda pachena kuti handikwanisi kubvisa mari yangu nokutya.
Avanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vachitaura naTanonoka Hwande weStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ramudzviti weguruve panyaya iyi. Munhau dzemitambo, zvikwata zvose zviri pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League zviri kutarisirwa kubuda nemapoints ose matatu mumitambo yazvo mukupera kwesvondo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi Chicken Inn, Dynamos neFC Platinum zviri pamusha mumitambo yazvo iyo zviri kutarisirwa kukunda panguva iyo makundano aya asvika pachinhano chekupatsanura vakomana kubva muvarume. chikwata chinodonedza mapoints panguva ino kunyanya pamusha pacho chinobva chasara munzendo refu iyi iyo yasara mitambo 11 chete chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Izvi zviri kureva kuti Chicken Inn haifanire kuita mangange kana kukundwa mumutambo wayo neAdam Westfield Ground nemugovera, nekuti ikadaro Dynamos ikarova Highlanders murufaro stadium nesvondo, Dimbare inobva yaenda pamusoro petafura iine mitambo miviri mumaoko. Vanoziva zvemutambo wenhabvu vanoti Dynamos ikangoenda pamusoro pemakundano aya chete haibvisike, izvo murayiridzi wavo Lloyd Mutasa anotenderana nazvo.
Vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudai tinosvika panzvimbo yatisina kusvika gore rakapera.
Asi Dimbare inofanira kutanga yarova Highlanders mumutambo mukuru uyu. Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi kuBaba Field Stadium, mutambo uyu wakagumira munzira zvichitevera pongozozo yakaitwa nevatsigiri veBoso. Panguva ino Dynamos iri kubaka moto unotyisa, asi Boso iri kutatarika zvisingafadze. Dimbare yakunda mumitambo yavo mishanu yakateverana, panguva iyo Highlanders yatora point imwe chete chete kubva mumitambo mishanu yakateverana zvekare. Asi pamitambo mikuru yakadai hapatariswe kuti chikwata changa chichitamba sei mumitambo yapfuura, semaonero emumwe muteveri wenhabvu vaInnocent Mutena. Zvakamira zvakadai, FC Platinum iyo iri pachinhano chechitatu iri mumandava stadium, umo iri kutarisirwa kushandisa ruzivo rwayo rwenhandare iyi kukunda uyezve nekutora mapoints ese matatu apo iri kutamba neHaumine. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: mugovera Black Rhinos vs Blue City Rufaro Stadium, Chapungu vs Shabani Mine Ascot Stadium, Cholocho Pirates vs ZPC Kariba Duliva Wadzimu, Sondo Bantu Rovers vs Caps United Hatfield, Triangle vs Wange Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa chirongwa cheZimbabwe Exemption Permit, icho chichaona zvizvarwa zveZimbabwe zvichishanda pamwe nekugara muSouth Africa zviri pamutemo kwemakore mana anotevera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare redzimhosva rinoti kambani yeKwese TV ngairambe ichitepfenyura muZimbabwe. Hurumende yeSouth Africa inowedzera nemakore mana chirongwa chinoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare zvichishanda, kudzidza pamwe nekuita mamwe mabasa zviri pamutemo munyika iyi cheZimbabwe Exemption Permit, icho chichatsiwa cheZimbabwe Special Permit. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti vanhu vakaremara vakawanda vachakwikwidza musarudzo vachimirira bato iri kuitira kuti vazvimirire mumakanzuru nemuparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voa.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau mururimi rweisindebele.